kwazwai muri Zimbabwe ndinomugamuchira muchirongwa chedu chechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega ini ndini Maikove nhasi muchirongwa tine hurukuro nava Wisdom Nyama avo vakabva kusarudzwa kuva miriri wevechidiki wesangano reInternational Cooperative Alliance pachirongwa cheGlobal Cooperative Entrepreneurs. Vanyama ndinomugamuchira muchirongwa chevechidiki makadii henyu ngoma?
Awa ndinofara chaizvo makadii zvenyu.
Aiwa hai tirinani tudzeiwo kuti sangano iri reInternational Cooperative Alliance rinoita nezvei?
Sangano reInternational Cooperative Alliance ibato rinoshanda rakazvimiririra, ibato rinoona nezvemacooperative pasi rese, NGO. Saka nekuda kwaizvozvo yakaparira chirongwa chinonzi Global Cooperative Entrepreneurs chairi kuita yakabatana neEuropean Union. Saka muchirongwa ichocho iri kuita pilot project ichaitwa kwe6 months muUganda nemuZimbabwe. Nekuda kwaizvozvo ndakawanika ndichinosarudzwa kuti ndiwanike ndichimirira mayouth emuZimbabwe panyaya vanoda kuita zvemacooperatives. Saka takaenda kuUganda kuKampala kwatakanodzidziswa zvizhinji.
Pamakasvika iko kuUganda makanosangana nezvinhu zvakadii?
Pandakanosvika kuUganda ndakadzidza kuti macooperatives anokwanisa kushandura upenyu hwevanhu vakawanda. Tikada kutarisa kuti mazuva ano hakuna mabasa, asi kuburikidza nemacooperatives mayouth anogona kukwanisa kuwana chinhu chinovabatsira chinoita kuti upenyu hwavo hukwanise kushanduka.
Sezvo makasarudzwa kuva mumiriri wevechidiki, zvinorevei kune vechidiki vekuZimbabwe?
Zvinhu zvinoreva kuti seZimbabwe tawana mukana wakanaka, sezvo inini ndiri munhu anoshanda nesimba panyaya dzekumiririra mayouth uyezve ndaane nguva ndiri kumirira mayouth ende tine maresulti akanaka atakawana akasiyana-siyana. Saka zvinhu zvinofadza chaizvo, uyezve ndinovimbisa mayouth ese kuti takasununguka kushanda pamwe chete zvisinei nekuti unobva kubato riti kana unobva kumba kwanhingi.
Mambo, bata nyaya yekuti chirongwa ichi chine chinangwa chekusimudzira vechidiki, mungatitsanangurirawo zvizhinji?
Muchirongwa ichi tichange tichishanda nemayouth anobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Mukusimudzira kwedu mayouth akawanika achino foma macooperatives, chamabatsira kufoma macooperatives nezvozvo zvinodikanwa neinformation zhinji inodikanwa pakuumbwa kwemacooperatives. Kana zvadaro mayouth achange achikwanisa kuwana mari vakwanise kutanga mabhizinesi akasiyana-siyana.
Nemaonderenyu chirongwa chenyu chichabatsira vechidiki vane chichemo chekushayikwa kwemabasa here?
Chirongwa chedu ndicho mupedza chose panhamo yekushayikwa kwemabasa muZimbabwe, nekuti tichange tichishanda nemaministries akasiyana-siyana pakushandura upenyu hwemayouth. Uyezve tapedza ipapo mayouth achawana dzidzo yakawanda pamusoro pezvekurarama kwavo, pamusoro pezvemabhizinesi.
Kazhinji munoona vechidiki vachipiwa mari vasina ruzivo ruzhinji pamusoro pekuti mari iyi inoshandiswa sei. Muchange muchidzidzisa vechidiki here zvinhu zvakadaro?
Izvozvo tichange tichinyanyogombedzera nekudzidzisa vechidiki kuti vakange vachidya zvavanenge vawana zvinhu zvekuti vatangise mabhizimusi zvinogona kuita kuti ramangwana ravo ripinde munjodzi.
Haiwa, takudzai zvakanaka Vanyama. Kana vachidawo ruzivo ruzhinji pamusoro pechirongwa ichi, vanofanira kuenda kupi?
Vanenge vachida kukurukura nesu vakasunguka kuti bata panhamba dzangu dzerunhare dzepaWhatsapp nekufona zvakare dzinotidzo 0783907339 kana kunditsvaga paFacebook pakanzi Wisdom Nyama. Patwitter zvakare ndinowanika pakanzi @Wisdom Nyama. Vakasununguka zvakare kubata mamendos angu, vamwe vacho vanonzi vaekimo mudzukura vanoshanda paJunior Achievement Zimbabwe, kana kuenda panhamba 143 Jason Moyo panowanika ipo vanonzi vaakira chikiwa.
Haiwa, takunzwai zvakanaka Vanyama, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Awa, maita basa nekutirangarirawo.
Muri Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Nhasi muchirongwa tanga tina vaWisdom Nyama avo vakabva kusarudzwa kuva mumiriri wevechidiki wesangano reInternational Cooperative Alliance pachirongwa cheGlobal Cooperative Entrepreneurs. Ngatisanganei pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection nemusi wechipiri, apo tichange tichienderera mberi tichikurukura nezvinosangana nevechidiki munyika. Ngatisanganei zvekare padandemutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BIGMYKE3. ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pana papa chirongwa chedu chive chidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo. Muri Zimbabwe, nguva yangu ndiyo yadyanana. Tosangana nemusi chipiri paFacebook page redu revoa shona. Chirongwa chinotanga na 8 chichipeta na 9. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Bye bye.